Ewa, iche kwa di, chevitanga, tungeda kuti, aywa, tine urombo nizuri kutika ku izira ikoko nini ya yeo ndo iti. Zini, zakanga itika, wanuasina kutarifira. Tinoona isusu kuti ku izira ndo kuni zini izira, zekuri na jata ikopo awo tikitewe zira kuno, zikendera nao, nima mire ni kuchinja, kuma mire kunze, climate change, saka climate smart agriculture hivi ndio kwanga chiwanika ikoko
ko iye murimi kumunda chikurukuru changa anongedzera achiti azo rasikirwa nacho chinozogona kuvhiringwa nehondo iyoyi ndechipi
tinoona isusu kuti nyaya dzekuti zvedu inge tsunamira mushe mvura inenge iri shoma chichatokwanisa kunge tichiita zvimwe zvinhu taikopawo kubva ikoko tozoona isusu kuti muno Zimbabwe mamune makambani kana kuti mune makambani ekuisrael anoita zveirrigation vanoita zvembeu vanoita zvemishonga yekushandisa muminda maorgani saka makambani aya nekufamba kwenguva anogona kuti kupera kunenge kwakuita mastocks vanogona kushaya mukana wekuti vaudze zvimwe zvinhu zvekuti zvizviplese zviya zvinenge zvapera
marimiro anhasi ari kubatsirikana nenzira dzipi kubva muukama hwekudyidzana kwezvekurima nenyika yeIsrael nedzimwe dzakakomberedza dziri kuvhiringwa nehondo iri kweiyoyi
kuIsrael kunoitwa mbeu dzemavhegetable dzakawandisa zvekuti makambani mazhinji anoita mavhegetables imo muno tonge tinemusadak vanenge vakukwanisa kuti mavhegetables iyayo anogona kupedzisira akushomeka zvichizokonzeresawo kuti mambeu dzemavhegetables idzodzo dzizodhurewo munyika muno nokuti dzinge dzaakushomeka kwadzinenge dzichibva ikoko
murimi wanhasi wobatsirikana nenzira dzipi kana hondo iyoyi ikazoramba ichienderera zvamataura zviya zviwanikwa zvochitanga kushomeka kana kutotadza kuwanikwa angaita zvipi kuti arambe ari kumunda
zvatinge taakukurudzirana ndezvekuti ayo makambani angatitizira zvinhu zvekushandisa kubva kunyika iyoyo ngavatitsvage dzimwe nyika dziri kuita zvinhu zvakafanana kana kuti zvakatonaka kudarika izvozvo zvine mitengo yakanaka uchitanga kuudzawo kuitira kuti pazvino zvonzi zvekuku zvavharwa tinge tane dzimwe nyika dziri kutipa mbeu nezvimwe zvishambiso zvakasiyana siyana zvekuitirawo kuti aiwa varimi havazonzwiwo kurwadziwa nekuzoshaya kwezvimwe zvinhu zvavanenge vachiwana kubva kunyika yekunana Israel ikokoko.